Hapana chanyanyo wedzera kusumuka muzvikoro kubva musi yekuvhura. Vana vari kuramba vachitadza kudzokera kuzvikoro. Varairidzi vari kuramba vachinyuta nenyaya yekushayiwa mari inokwana. Vari kunyanyonyutawo zvakare nyaya yekushandisa zvikwanisiro zvekuti vadzidzise basa ravo vadzidzise vana. Vabereki vari kungochemawo nenyaya yekuti havana mari dzekubhadharira vana vavo kuti vauye kuzvikoro. Saka zviri kuti kuzvikoro vana vari kudzingwa. Madzidzisi vanofanira kuvadzidzisa vacho havasi kuda kutodzidzisa nekuti zvakadovawo merawo. Vana vacho vamwe vadoriwo nenzara kutoti vadzidze havasi mumudhi yavo. Saka tiri kutoona kuti kwatosvika pakutoparara kwedzidzo yevana, especially kunzvimbo dzinonyanyotamburwa sekumaruwa, uko kwakarohwa nenyaya dzemadraut, zvinoita kuti zvibva zvanyanyoomesesa kuvana veZimbabwe.
Muri kutaura nehurumende here? Pane hurukuro dziri kuitika here negweseri?
Hurumende iri kuramba ichiita zvainoziita zvekuti kana ukaenda patafura uchikumbira kupakurirwa vokuti waakutoronga kuda kuti bvisa. Ukati ndine nzara wodza waakuda kuita zvematongo egwenyika. Saka vazvipinza mumagirazi avo vazvivharira vachitirambidza kuti titaure navo. Vakungoshandisa shamu yavakakurudzira iya kuti vakwanise kutotinyaradza sevanhu. Asi isu nyaya yedu haisi nyaya ine zvakawanda. Kana vachiti ipolitics dzatiri kutaura kuti tine nzara, kunenge kuri kushoropodza kwakanyanya. Saka tichiri kungoedza kuramba tichiteketudza kuti titaure navo, tichiti taakudai hatiri kuti all stakeholder engagement yevanhu vari muEducation timboonesana kuti tingaita sei kuti tiraramise dzidzo yevana vedu isaparare zvatiri kuona ichinyura mumadhaka izvi. Asi tinokunyunyuta kukuru kuti vanhu vabata matomu enyaya dzedzidzo dzedu, vanhu vabata matomu enyaya dzenyika yedu, havachina hanya nekuneraramo yevanhu, havachina hanya nedzidzo yevarombo munyika muno.
Tinonzwa kuti varairidzi vazhinji vari kunyora tsamba dzokusiya mabasa. Mungatitaurira chinyi pamusoro penhengo dzenyu?
Kubva kutanga kwaita August kusvika pari zvino tatambira mamembers anosvika 190 vatinyorera vachitizivisa kuti vakarega basa nekuda kwezvikonzero zvekuti chikonzero chemari hadzichakwani. Vamwe vaakutoenda kunoshandira kunze kwenyika vachinotsvaga mabasa ikoko. Vamwe vari kungosarudza kungokiya kiya vari mudzimba, varitoti kuzvitengesera madomasi kana mazai mumastreets kwave nani pane kuwanikwa ndichimukira zuva nezuva ndichinodzidzisa vana hurumende isingandibhadhari. Izvi zvinhu zvinokachamadza zvikuru, zvichingwedzera kusungurudza kuti panguva yakadai yatiri kutarisira kuti tisimudzire dzidzo yedu, vanhu vazhinji vaakudeisiya nekuda kwekusabhadharwa kwavari kuitwa. Zvichikonzerwa nehurumende yedu iri kuda kubata vashandi vayo senhapwa. Seorganization inomirira vadzidzisi vekumaruwa, kunovezve kwagara kuine dambudziko rematicha, tiri kukumbira hurumende kwazvo kuti ikwanise kuti tiite agent stakeholders meeting yeEducation sector tivote nhaurirano dzekuti tingaita sei kuti education yedu isarambe ichipinda kumawere kwairi kudzika.